isusu tirikuenderera mberi nekongresi yedu, tirikuenderera mberi nemaprocesses eparty. Pati yedu mwoyo wayo uri pana vachamisa, uyezve vanhu ngavangwarire. Makoti epano pasi ane masimba, tinobvuma. Asi zvokwadi, koti ikataura kuti denga rava pano kana kuti pano paZimbabwe pava denga, hatingaindika kundoita hurukuro nevari kudenga kuti zvino mutaita sei nekuti denga razonzi rava muZimbabwe. Tinoramba tichienda mberi, mimba ibve negosoro. Tiri kuenda mberi nezvatiri kuita. Vamadhuku navakupe, vanhu vanoshanda navamunangagwa pajekerere, vanhu vanorumbidza zvese zvinoitwa navamunangagwa pajekerere, vanhu pari zvino vatisingakwanisi kutaura navo, isusu hatisangani navo, nzira dzedu dzakasiyana.
Asi imi muchakwikwidza here mutongo?
Isusu tichange tichitora matanho ese atinawo pamutemo. Tichienda mberi, kana panokwikwidza tinokwikwidza, kana tichiita zvinenge zvataurwa nemagweta edu ndo zvatinoita. Asi isusu tiri pachena ndechekuti kongresi yedu iri kuenda mberi, kongresi yedu iriko panguva yatakatara ende inenge ichiitwa mugweru, and kongresi iyoyo ichaitika. Tichabva kukongresi tava tivatungamiri matsva. Vakupe vane parliament, vane pati yavo yakanga iri pabalot, vane mamembers of parliament avo maviri. Isusu tine atinawo mamembers of parliament atakapinda tiri MDC Alliance. Tiri kuenda mberi, tine mutungamiri watakavhotera anoyova Nelson Chamisa.
Saka nhasi muri kupi apa?
Nhasi tiri paBulawayo, mukatarisa pasoma Facebook yedu, dibeti redu riri kubuda live, holo mamembers edu akazara, tiri kutaurirana, makandidhetsi ari kutaura, mumwe nomumwe ari kutaura zvaakanakira. For the first time muAfrica, for the first time in Zimbabwe, taita madhibheti anobuda paFacebook emaparty members vachitaura zvavachaitira pati.